kana ndisinga kanganisi ndofunga nyika dzinopfuura idzo 120-125 pasi rino dzakatoita outlaw nyaya yedeath penalty. Isu muno muZimbabwe bumbiro redu romutemo section 48 iyo inodhila neinonzi muchirungu right to life inoti iyo vanhu vanokwanisa kutongerwa rufu vanhu chete vanenge vari vanhurume vanenge vane makore minimum ye21 years panguva inenge yakaparwa mhosva. Saka zvichireva kuti vanhurume vanopara mhosva vane makore 20 pakati pe21 years ne70 years, mutemo unoti hongu zvinokwanisika kuti paitwe chirango cherufu. Asi kana munhu achizenge apfuura makore 70 makumi manomwe haakwanisi kutemerwa chirango cherufu. Constitution yoenderera mberi zveichiti vanhukadzi vose zvavo vemazera ose zvavo havakwanisi kuti vangatongerwa chirango cherufu. Izvo zvototaridza kuti Constitution yedu ine wei tingangoti muchirungu yakaita inonziyo partial abolition yedeath sentence, nokuti nyanzvi dzomutemo inonziyo jurisprudence kana kuti criminology dzinoongorora mutemo pasi rino dzinotaidzo pane zvadzinofunda vachitaridza zvifundo zvavo kuti hazvirevi kuti kana muchiita mutemo wokutongera vanhu rufu mhosva dzekupondana kana dzimwewo dzakaita saidzodzo dziri serious dzinoita shoma.
Ndouya kwamuri Honorable Ziyambi, takaona kana vaTrump vachitaura nezuro kuti vanoita mabasa anopfurikidza mwera vanofanira kutongerwa rufu. VaMugabe vari kuratidzawo kunun'una zvikuru nenyaya yekupondwa kuri kuitwa vanhu. Pane mudzimai aitaurwa akapondwa akakandwa mvura akabatwa chibharo. Hamuoni here kuti pakabviswa mutemo uyu pane zenge paine kugunun'una kune vanenge varasikirwa nehama?
Ndinoda kutanga nekuti Blessing, mutemo wedu sezvataurwa navagutu pari zvino une kakubvumidza kupa munhu chirango chekutongerwa kufa, asi munhu iyeye anonge ari munhu murume sezvavataura. So pari zvino mutemo wedu unotibvumirei, asi ndinoda kuti kana munhu akatongerwa kufa hapana recourse kana paitwa mistake, ende kutongera kufa ipunishment haisi deterrence. Saka mukatarisa mutemo kazhinji kazhinji unoitwa kuti unge uchiita kuti vanhu vasange vachiita zvavanenge vachiita izvozvo, udhiteye kana kuti unge uchikurambidza kuti uite izvozvo. Nawo ukange watongerwa kufa kana paitwa mistake hapachina magadzirisiro.
Ndodzokawo kwamuri imi vaguti, ndabvunzo iyo wandabvunza Honorable Ziyambi kuti ko kana indaurayirwawo hama yangu.
Ndinonzwisisa ipapo zveshuwa kuti kuurayirwa hama kunorwadza, asi mutemo zvounenge uchitidzidzisa izvo kuti kana taakusvika panyaya dzekupa vanhu zvirango ngatisawanza atinotiwo muchirungu maemotion. Ndonga vaZiyambi vanowirira neni kuti mutemo paari zvino mazuva ano zvinonzi modern concept yokuranga vanhu ndeyekuvaita rehabilitate. Ngatitewo zvinoita dzimwe nyika dziri kubudirira, tisadzokera kumashure, ngatifambirei tienda mberi.
VaZiyambi, petai chirongwa chedu, vagutu vari kuti zvinowanzoitika munyika dzinenge dziine utongo hwehuidzvanyiriro, asi ka tiri kuona kuti nyika inonzi nevakawanda ndo yakabudirira America ndo itori pamberi kuuraya vanhu vanenge vaita zvinhu zvakadai.
Hongu, vanogona kunge vari pamberi kuuraya, asi mukatarisa maorganization mahuman rights movement iye zvino izvi vakunyanyisa kutsindidzira nyaya yekodzero dzevanhu kunyanye the right to life.